Chamisa, kakata, chamisa, chamisa, o, chamisa, o, chamisa, o, chamisa, o, matimai, kakata, matimai, 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 mayuti, o, mayuti, o, chamisa, o, yeah.
Kufotela munanga gwere kana chamisa. Munanga gwere kana chamisa. Zanu PF era kana MTC alive.